chiremba ndinoona zvakanaka zvaitwa zvekuti madhosi zvataurwa atengwa aya ma 2.5 million ari kuuya pakuuya kweweekend ino yatiri kutaurisa chinhu chakanaka uye kuti chinhu chinokurudzirwa uye chinhu chatinonya kufarira ndechekuti mavhaksini akauya ekuchaira esinopharm pakuongororwa kweinonzi effectiveness kana kuti kushanda kwawo akaonekwa kuti ane kushanda kwakanaka kunosvika almost ma 70% zvatinoti danho iroro rakaitwa nehurumende rekunyanya kutarisa mavhaksini iwayo anoshandisa kana kuti maitiro kana technology yekare kana kuti manhomba dzataingobayiwa kubva tichiri vana vadiki tinoona kunge zvinhu zvakanaka uye kuti zvinhu zvatinotarisira kuti tichakwanisa kuva nekupreventwa kwecoronavirus zvisina kunyanya kuwana maside effects emamwe mavhaksini ariko ane maeffects asati anyanya kunzwisisika saka ndikuona kunge chinhu chaitwa nehurumende ichi chinhu chakanaka uye kuti tinotarisira kuti dai vakaramba vachienderera mberi nenyaya iyi nekuti tiri kutarisira kuti pamberi pa tichaita second dosage kune vanhu vakawanda uye kutipfuurira mberi kana pachizodiwa inonzi booster vaccine saka zvinhu zvatinokurudzira uye kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende
tinoona kuti hurumende iri kupinza nhomba dzose idzi munyika asi nerimwe divi tichinzwa vanhu vachichema kuti vari kukundikana kunge vachibayiwa nhomba dziri kunzi dziri kushayika dziri kushomeka nezvimwe zvakadaro zvii zvamungataura
isu tinokurudzira kuti vanhu vakwanise kuenda kumacenders mamwe ari maprivate vakakwanisa kupiwa nhomba idzi kuti vabayiwe kuitisa kuti makliniki aya vari kubaya vasanyanya kuwandirwa nevanhu vanokwanisa kubaya pazuva pazuva saka nekufamba kwenguva tichionawo nemasuggestions atiri kupa nedzimwe pfungwa dzatiri kupa kumana kupolad dzekuti anonzi maallied health practitioners zvinoreva kuti vasingori machiremba emadoctor chete vakaita semadentist nevamwe maphysiotherapist vakwanise kubayawo nhomba zvichabatsira izvozvo zvokuti kubayiwa kwevanhu kuve kuchanyanya kupararira uye kuti zvivo chaitika nekukasika
kunyayawo yekuti munzvimbo dzakaita sekumaruwa Dr. Danha tinoona kuti kune kuine zvipatara nemakirinika zviri mufambo kubva kuvanhu vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwawo hanganidzi pachirungu mamobile clinic zvii zvamungataurawo
izvozvo tinozvikurudzira uye kuti inyaya yakanaka chaizvo yatiri kuti mamobile clinics ndo zvinhu zvinobatsira uye kuti isusu takaona mamobile services akanyanya kuitwa nezimbabwe national army akabatsira chaizvo munzvimbo dzakawanda uye kuti dai vakwanisa kuti vearmy vaya vachiramba vachiwedzera mari dzekuti vakwanise kuwana transport dzekuti vafambe munzvimbo dzakashata shata kuitira kuti tikwanise kubata nzvimbo dzekumaruwa idzodzo ndinoona kunge dai zvakwanisa kuramba zvichiwedzerwa uye kuti motikari dzinoshandiswa ipapa dziwedzerwe kuti zvinhu zvikwanise kunyatsofamba zvakanaka zvichienderere mberi
hurumende ine tarisiro yekuti vanhu vanosvika 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% vange vabayiwa nhomba panopera gore rino senzira yekusvika yavanoti herd immunity iye munoona zvichibudirira here zvichitarisa mafambiro ari kuita nyaya dzekubayiwa kwenhomba
isu tichitarisa zviri kuitika panguva ino zvekuti taakuchibatanidza veprivate sector kuti vakwanisewo kubaya nhomba vanotora nhomba vachibayisa vanhu nhomba zvinokwanisika kuti patinosvika muna December tinokwanisa kunge tasvika pakupera kusvika pa10 million iri kutaurwa iyi zvinhu zvinokwanisa kugoneka uye kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika kana private sector ikapindira semaonero atiri kuita kana mafungiro atiri kuita kuti veprivate sector vakanyatsokutora mishonga iyi ndikuona kunge tinokwanisa kusvika pa10 million iyaya yanga ichitaura